Mutongi wedare remajisti tumasvingo muzvare konsepta ngwerume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongo vachibva kudzimba dzavo. Muzvare ngwerume vatiwo vagovava ava vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri hwemudunhu remasvingo navamahachi vanova sachigaro weGood North MDC Alliance vadzoke mudare musi wa5 Gumiguri gore rino. Gweta revaviri ava vamatiri murere vati vasungo ava vari kupomerwa mhosva yekusazivisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekutiwo vakaitisa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anovaiwo mapurisa pazeta rapi pagutu. Saka tapinda mudare vazonziwo vadzoke musi wa5 October 2021 vakanzi vabhadhare bell re2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba pavanosigara ipapo vasaenda fiya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchuchisi wedare muzvare Nyaradzai Mawerera vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahera mudunhu rekwaGutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa vemutemo. Vati zvakaitwa nevaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vazivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko nechizvino zvino muMDC Alliance mumasvingo vaJona Wakura Warerwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndo zvinoita kavatungamiriri kana kuti ndo zvinoita mapato anenge achiti ane madhiteta. Zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvina ngodaro chete, vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 yavaita show, vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana seZANPF. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi kwapavanotikomba vaida kutaura zvakawanda, isi tinoziva kuti meseji yedu iri kunatsosvika zvakanaka.
Sachigaro weZANPF masvingo vaedza chadzamira vangasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.